Ini dini jonga kande mire chiti ene msuri na uza nasi chipiri ndira 3, 2017. Mewe gutare Harare va Bernard Manyenyeni vanuta vasati va pirwa nyaya kuti vanofanira kutumira mazita evanhu vanotora chigaro chemunyori weguta ndira asati apera sezviri kutaurwa negurukota rezvimatunhu vasevia Kasuku here. Nasi tiri kutarisa chirongwa cheCommand Agriculture kuti chinoshanda here mukumutsiridza upfumi hwenyika. National AIDS Council inoti nyaya yekuda kuvarayirwa mukurwisa chirwere cheHIV AIDS inogona kudzosera kumashure nyaya yekurwisa denda iri. MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inoti mutungamiri webato iri chete ndo vanofanira kutaura nyaya yenhaurirano dzemubatanidzwa. Vabereki vogunun'una nenyaya yekumanikidzwa kutenga mayunifomu ezvikoro anodhura kuzvikoro zviri kupinda vana vavo. Vanorwira kodzero dzemhuka vofarira danho rechina rekuda kumisa kutengeswa kwenyanga dzenzou nezvipembere gore rino. Nhasi muchirongwa chedu cheLive Talk cheThe Connection tiri kutaura nezvemafungiro evechidiki munyaya dzezvematongerwo enyika apo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 13860, 15460 ne 4930 kHz pashortwave.